Good evening. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, June 17th, 2020. And this is Live Talk Diaspora Forum. I'm Jonga Kandemiri.
And I'm Chris Gande.
Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are going to discuss about the rise in COVID-19 cases among retainees, especially those coming from South Africa who are being tested in quarantine centers.
To date, the country has recorded 391 COVID-19 positive cases after four other retainees from South Africa tested positive. The number of recoveries has risen to 62, while deaths still remain at four, with 59,794 tests done to date.
The world has recorded over 8 million cases with over 435,500 deaths, with the United States still leading with the highest number of infected people.
Please note that this is a pre-recorded show due to the coronavirus pandemic.
And this was all, Chris. Vadiwa watereri, tino ugamichira ya mushirongwa chedu. Chatino tarisa, chirukusanga anavana wa Zimbabwe wariku nzekwenyika. Diaspora Forum, chirongwa chino the Livestock Diaspora Forum. Ini dini chonga kandemiri. Nasi tiri kutarisa nezvo uwandu hwevanhu vari kubva kunze kwenyika vari kudzokera kumusha vari kusvikowanikwa vaine chirwere checoronavirus kana COVID-19. Izvi zviri kunyanyoitika mune vari kuvhenekwa kana kuongororwa zvikuru vari kubva kuSouth Africa. Tinoona kuti zuva roga roga kune kuine vari kuwanikwa vachinzi vanhu vabva kuSouth Africa vanga vari kunze kwenyika. Ndo zvimwe zvatodawo tikurukure tichitarisa nhasi. Tinoona kuti muongororo yakaitwa nezuro vamwe vanhu vana vakawanikwa zvakare vaine chirwere checovid-19 zvaita kuti uwandu hwevabatwa nechirwere ichi munyika husvike pa391 kana kuti mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nemumwe chete kuchiti vapona vapora kubva muchirwere ichi vasvika kumakumi matanhatu nevaviri kana 62 vashaya vachiramba vari vana. Vaongororwa kusvika pari nhasi vakwana kuita 59,794 ndo vaongororwa munyika kana kuti zviuru makumi mashanu nezvipfumbamwe nemazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nevana ndo vaongororwa. Pasi rose tinoona kuti vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika 8 million kana mamiriyoni anokwana kuita masere, kuchiti vafa vachidarika 437,000 kana kudarika zviuru mazana mana nemakumi matatu nevanomwe zvine chidimbu. Tichiona kuti uwandu huri kuramba huchikwira nekuti dzimwe nzvimbo dzaimbonzi dzadzikira uwandu hwevanhu vafa dziri kuzonzi kana kuti vabatwa nechirwere vanenge vakuwanikwa zvakare vachiwanda. Chris.
Yepo kambe chonga siyadibana ke zvihlobo kuhlelo lwethu Live Talk Diaspora Forum, lapho sixoxa khona lezalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe. Ye, njengoba lisazi kambe ukubana kulo gcikwane lele le-coronavirus yilo esixoxa ngalo namhlanje. Sikhangela ke amanani ukuthi ahamba njani alabo asebetholakale bele gcikwane le-coronavirus elizweni. Sebeyi 391 abathiwa bona COVID-19 positive. Kuthi ke asebehloliwe bayafika bona 59,794. Iningi lalabo abatholakala bele gcikwane leli ngelivela kwele South Africa, okuse kudaleke imibuzo eminingi ukuthi kathi vele kungakuhamba njani. Yikho ke siyaxoxa ngalo udaba lwethu lapha silabahlonitshwa esibanxusileyo ukuthi sixoxisane labo ngodaba lolu. Thiyani ndlela.
Ndizvozvo, Chris. Tonight we are joined by Dr. Matthew Nyashano, who is a professor, public health professor at Nottingham Trent University in Nottingham, that's the United Kingdom, Britain. And also we will bring in along on the show Mr. Jifa Duve, another Zimbabwean who is based in the United Kingdom. And for now, Chris, let me bring in Dr. Nyashano to join the show. Welcome him, Chris.
Yes, Dr. Nyashano, welcome to the show.
Thank you for having me.
Yes, first of all, Doctor, what can you say about the COVID-19 COVID-19 situation, when we are looking at the statistics, especially here in the United States, where some states reopened, and after reopening, we understand some of these states recorded very high numbers. What can you tell us about this?
Actually, this shows how this pandemic can actually be fluid in terms of how people can manage this. I think I will refer back to what Dr. Fauci said, who is also an expert from the United States. But meanwhile, we are supposed to balance the life between the economy and safety of people. There is need to be cautious. So what is happening in the United States is actually a reflection that this pandemic is not as easy as people might think, or cannot be attributed to other pandemics that has been experienced. This is a pandemic of its own kind for the first time, and we know that from public health that such pandemics can actually cause a lot of pain in people, and it might also come with some very fluid characteristics that can make it very difficult to manage it.
Zvakaoma zvechokwadi zvamuri kutaura ndofunga makadzokorora Dr. Nyanshano nerurimi rwaamai zvingabatsirawo kuti vateereri vedu vanzwe zvakamira sei.
Tiri kuti isusu zviri kuitika muUnited States pamusoro pechirwere cheCovid zviri kuratidza kuoma kwakaita kunge vanhu vachidzivirira chirwere ichi. Ndandichimbotaura ndichiti kune mumwe dhokotera anonzi Dr. Fauci vekuUnited States vakataura ivo nezvekuoma kwachakaita, vachitaurawo nekuti kana tisingazive kuti chirwere ichi chinofamba sei, vakaomarara. Saka nekuvhurwa kwaakuitwa mamwe mastates muUnited States zvinoreva kuti izvo tinogona kuona pamwe chaakubata vanhu, pamwe futi zvechakumwewo vachikwanisa kuchikondrola. Asi zvinhu zvinenge zvichida kuti zvinge zvichiitwa, ndinoona sekunge zvekuti vanhu vanenge vachifanira kunge vachingoteverawo yatingati zvavakataurirwa kuti vange vachikwanisa kunge vachidzivirira chirwere ichi. Asi chirwere chekuti hakuna munhu ane njere dzekuziva kuti chinofamba sei, chitsva pasi pano. Naizvozvo chakaoma kunge chinge chichidzivirira, kana kuti yatinoti epidemic management. Inonetsa nekuti hatina rumwe ruzivo, tiri kutodzidza tichienda mberi.
Thank you so much, Dr. Nyashano. I was trying to bring in Mr. Difa Duwe, but I think we lost him because he is no longer visible here. We'll try to bring him back on the show as soon as he appears. Chris, maybe you can throw a question there.
Yes, Dr. Nyashano, what is the situation regarding a vaccine? We know there are trials going on, but what is the situation right now?
Probably if this comes very positively, but there's been some promising vaccine today. The United Kingdom has announced substantial evidence to treat coronavirus. However, they are still to give further details, but so far they are saying that the randomized controlled trials that they carried out showed effectiveness. You know, I think there were positive confidence intervals that showed that the vaccine is working, but we will still wait to see, because many people are very apprehensive about this as they are waiting to see more evidence. Because it takes time, but it is pleasing if this comes to be so positive. So this afternoon, they were actually reporting on the television. If that comes out, they are saying that it can reduce the death rates in a coronavirus impact. So we are still find out more, but it's something to watch out for, and it can, might be some reprieving news for low and middle income countries whose health systems are very, very weak and which can cause a very severe impact. They are attacked by this pandemic.
Chris, regai tuona kuti tinga pinza here wa difadube muchirongwa. Tinzwe kuna wa difadube, Chris.
Mnumzana, sa wamgela kuse.
Ngiyabonga, ngibonge babukande, ngibonge lochonga, kandamire, ngibonge lompo, lapano ito hotela ose Nottingham.
Yeah.
Thank you so much.
Nai, lati sibongile. Yeah, mnumzana, ungasitshela ukuthi umumo unjani khona ngapho kwele Bhilitane. Siyananzelela ukubana izizalwane zeZimbabwe ezihlala khona ngapho sezife ziziningi ukwedlula ezibhubhe ekhaya zibulawa ligcikwane leli. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Okwakathesi kulamalanga babukande bekusasengcono sibili kakhulu, isibalo sabantu abatshonayo kulamalanga besesiphansi okwendlela esingathi bekutshengisela ukuthi sesiba le-progress. Njalo le ndlela izikhalazo zabantu abazifakayo bekhuluma ngendlela eziningi ukuthi into eyenzakala leyana ukuthi abantu abamnyama baqhubeke besifa, bekungathi ukuthi specifically abantu abeZimbabwe kuphela, but nje abantu abamnyama bekukhanya ingathi besekusiba yibo asebetshona kakhulu kwedlula. But ngibese ngiqina kakhulu ebantwini bakithi abeZimbabwe, ngithi kulamalanga bekungcono sibili inani beliyehlile kakhulu, ngoba bekusiba lamalanga adlulayo, sekulamalanga adlulileyo sibili kungakabi lesibalo somuntu wakithi oshonileyo.
Maybe you can repeat that in English, Mr. Dube.
Frankly, what I can say these days, I don't know, speaking English, my tone is a bit, is gone. I've lost my accent a bit, so I always try and speak Devele rather than speaking English. But anyway, practical these days, I would say most of our fellow countrymen, especially, you know, guys from Zimbabwe, you know, we haven't lost quite a significant number like as it was previously. So like now, these days, really, I can say, you know, we haven't reported any deaths for the past 2 weeks or so. So, you know, which gives quite a comfortable zone, should I say, that, you know, people are not panicking as much as it was previously. I think also, because we've had some conversation with the Minister of Health as well, pertaining the issue of people, especially the black people, regardless from whether it's Zimbabwe or any other African country, but as long as they're from black native, that, you know, they seem to be perishing more than the white people. So it's something that they've been looking into. But from what we have seen recently, it shows that there is quite a significant recovery from our fellow countrymen.
Chris, maybe I can bring in Dr. Nyashanu, and then we throw a question, because we just heard that 241 people arrived in the country coming from the United States. There are 241 returnees, and they arrived in Zimbabwe last night and were quarantined at Rainbow Towers Hotel, where they were expected to be tested for COVID-19. Dr. Nyashanu, you have been fighting hard for those who are returning home to be tested on the day they arrived in the country. And that's what we understand happened to those who arrived last night coming from the United States. What's your comment on that?
It's something that we welcome, in public health, that people are tested, and once they find out that they are not positive, then they can go. This is not only a benefit to the people that you test and do not detain when they do not have the disease, but it is also a benefit in terms of how to manage a pandemic. I think there is need for a protocol, although this is happening, that they are now testing people as they arrive, but there is need to have a clear protocol on how these people are managed from the airport to where they are at Rainbow Towers. Are they not bunched together that these people can actually transfer disease from one person to another, or there are people who are coming also observing social distancing? That needs to be seen, and those practicals need to be put in place. We also wait to see are they fast tests that will produce quick results so that they can give these people their results in real time and within a specified short time that will not entail detaining people for a number of days. So it is something that we welcome, but moving forward, there is more to be done in terms of the protocols. How are we managing these people? Where are they? How are they observing the social distancing? All those things need to be put into perspective. And I know, knowing the Zimbabwe health system, I think those need to be revisited and robustly applied.
Chris?
Yes, so would you recommend that after being tested, they go to their homes and self-quarantine, or still you would prefer them to be in the quarantine centers for 21 days?
Right. So what can happen if they have these fast tests? Once they test people and the results come as quickly as possible, those who have the negative results can be let to go and quarantine themselves in their home, in their homes, but they can opt to keep those that have the disease so that they can manage them, putting into consideration that if we let them, they can go into some homes where there is no social distancing and that can be dangerous to the whole community. So they can end up looking after very few people, and this cannot strain their mega budget that they have. So it is about working with what they have. So keeping all those people, if they test them and keep them, if they do not have the capacity, what we will have is comorbidity or cross-infection within the cohorts, and we end up with those that had no disease at the onset having it. And we are now going to have a lot of people being infected. So this is just a way of trying to take away the pressure from a health system that is not very strong and powerful.
But what guarantee do you have that these people, when they leave those quarantine centers, are not going to be tempted to go and mingle with other people?
Again, this is where the government should come in. I think in the previous broadcast that we have with Mr. Kandimiri, we actually talked about the need to invest in education and awareness of communities more than having a police state where people are controlled by the police to be told where to go about a pandemic. That doesn't work. So what works is to take the money that they are actually putting into the police to control people and educate the people to raise awareness. Through that, they will have better outcomes for communities more than just telling them, go there, why are you here? Do you know the restrictions are these? So this is something that we need to be actually investing in, awareness. So once there is awareness, if these people are kept for 21 days, and when they are let off, then people have to also practice social distancing. They have got to practice all those other modalities of or measures of prevention that they have learned. And all these things can be easily done through communities, what we call community engagement, you know, in line with the 1986 Ottawa Charter, where you engage the communities affected.
Thank you so much, Dr. Nyashano. Maybe Mr. Dube, you can chip in there.
Yeah, I do get my brother's point there regarding the social distancing on the people, where the testing that should take place, especially for those who are, you know, the new arrivals back home. I think the crucial part of it is the engagement of the government with the people, you know, especially in the outskirts, or should I say in the rural areas. I think they should take into serious consideration that, you know, there are people, for instance, like health workers. Because what I've seen is when we involve the police on this issue, people, they seem to have a very thick skin regarding the police and, you know, these other government authorities or the security services. So, but if they can include the social workers who are already within the areas, who are already helping the elders sometimes whenever they come, you know, whenever there are some other problems. So they will be able to monitor and use those people who are already there, registered people. Mr. Dewey is in so-and-so. Please ensure that you keep on checking on him, because we don't know. Because one thing that, as a doctor, I think he's got a better knowledge than myself, that some people, they might be tested, and to find out, you know, there are no symptoms, and that person might still be a carrier. So you can let go of that person, but when after 10 days or after, you know, a couple of days again, that person's symptoms might arise. But if you've got the right people, especially working under the health department, we have got a bit of a clue about how to handle these kind of things. That's going to help that's going to help a lot, because those people, they will be able to be monitored, and those people, they will be able to reiterate the information back to the hospital that, you know, this person, the situation has deteriorated, or the person still okay. So then they'll be able to give a green light or say, no, this person should be brought back into quarantine, or should we offer the person more services to ensure that, you know, the health proceeds, you know, without contaminating other people. Because the most crucial part of it is that to contain this disease, not to end up spreading to the rest of the people. And one thing again that we should be aware of, that, you know, in Zimbabwe we talk about social distancing, yes, but there are quite a number of things which makes people sometimes to forget about social distancing. Desperate situations, desperate measures. For instance, when you go to the shops, there are times whereby you can't even think about social distancing, not because you don't want to take all those precautions, but because of the situation that, you know, that you're facing at that particular moment. But it's very, very important, as the doctor said, that, you know, more educational lessons are required. Or, you know, even if it means playing more audios on these broadcasts to say people they should do, you know, these are the things that they must do, I think that's going to play a pivotal role. But right now, I think, as the doctor said, you know, testing people as per when they arrive and let them go, you know, it's okay. Because sometimes think about yourself as a newly arrived. You don't have a virus. You've got no symptom. You've got nothing. You're being tested. You're negative. Then from there, you're being kept in the quarantine center. And in that quarantine center, what I've realized is they don't separate people. I've seen five people eating on the same plate. So, I mean, what kind of a quarantine is that? So if it's a quarantine, that means people have to be isolated. On real terms. But then if they don't separate, they use the same shower, there's not enough water, there are so many things that they still share. I mean, what kind of a quarantine is that? So it's like one person now will be at the hospital, I will be at the quarantine center, then we end up affecting the rest of the people who are not supposed to be there. So And the other thing, they must expand, you know, the testing. For instance, we've got NAST in Bulawayo. We shouldn't wait for the reports to go to Harare and be brought back again, to other places. But they should use all these scientific places where they've been using all along to play a major role during this pandemic. So train people and ensure that, you know, also the results, they bring back the results as soon as possible, before people get affected again.
Thank you so much, Mr. Dube. Ameno Chris, can I wish you good afternoon, sir? Doctor Nyashana ne Rumi Ruamai.
Just a quick one to Mr. Tifa. So, are you getting the same high number of people who want to go back home like we are getting from South Africa, from the UK?
There are so many people. There are so many people. People here, one thing that I can tell you that, you know, this coronavirus, this corona pandemic, it has caused so much havoc. There are some people who phone me in the middle of the night and say, Mr. Dube, just tell me something. I say, what do you want me to say? He said, please tell me that things will be okay. Not because some of them, they are traumatized. Because this thing brought so much fear in our people. So going back home, they feel that it's like you're re-attracting your life. It's like you're realigning yourself. You're coming back into your senses. So it's like going back home, they'll refresh in their minds. They'll come back as the better people. But right now, you know, people they think about, okay, if I perish here, I'm going to be buried here, and no one's going to attend my funeral. Everyone is back home. Some of them even say, oh, if I go and die back home, it's better because I'll be buried where my family is. But you know, the funerals that we have seen here, they have caused so much misery in our society because it's something that we are not used to. Mm-hmm. For instance, if I think even the doctor can also support me on this one, that most of our people, for instance, if we talk about burning the bodies when someone is perished, it's not easy for us as black people to say, oh, we're going to incriminate him. You know, we still believe that the person must be taken home and be buried. But if you say you're going to be, so not really, talking about incrimination, I'm talking about difficult things which we black people are not used to it. So these are the things that bring so much fear, that bring so much trauma into our people. So that's the reason why there are so many people want to go back home. They're asking, when are the flights opening? I'm also telling them that, you know, guys, I don't want to lie to you. I don't want to give you the wrong information, which is not true. I want to give you the right information, which I'm 100% sure of. If they say British Airways are going to be back flying on the skies tomorrow, then that's exactly the information that I'll be conveying to the people. But I cannot lie. I want to tell the people exactly. But there are so many people want to go back home.
Mm. Thank you so much, Mr. Jifa Dube. Iwongu utatishtaura pamsoro, peyeshi sharo re Zimbabwe. Tunukwana kuita mazana maviri, ni makumi mana ni umechete. Taka zukira kumushane zuro. Taka shika pana ndareendege ya Harare International, ya Robert Mugabe International Airport. Taka tambirwa ni mtu wedure gurukota, reje utano, Dr. Mangwiro. Wachishika ipapo, waka vavatoro kwa wachendes kwa ku Rainbow Towers. Uko kwa wangu wachitarisu wa manera kari ya usiku wa nezuri uo. Kutu wangu wachuongororwa, kutivane utachua na irekana kuti awana. Chatisa ya taziwa, ndiche kuti waruguzo chatisu wa kugara pa Rainbow Towers. Kwengu ya kadi, toti wawani kwa wasina utachua na waruguzo wangu regezwa ere. Wachienda kana wakawani kwa wasina chiruere. Nukutambonzwa, zimwenyanzu zezo utano, zistaura nyaye kuti. Zimwengua, unukuna kungwa testwa, shaku tipenda watu wa testwa ni nzira ipi. Kama unuzo wetu mazoa matatumana, wakusuwene kwa chiruere. Tuzo na ndaku bunza kuna Dr. Nyashano. Kuti munoona sei danu hiru uru rakaitu kwa nezuro. Kuti wano wachungoshika munyika wari mazana maviri ni makumimana ni umechetu waka baku Amerika. Wachishika munyika wachipo wangonzi wanofana kunge wa ungoro kwa warare wa fene kwa kutu wane utachua nereka na kuta awana. Kuti nonzo wama igara mchichema kuti wana wafana kuunganizwa kuma quarantine center. Mwita masondo maviri matatu wa sato wa ziwa kutu waka mira sei. Dr. Nyashano.
Icho kwa diwa kandemere. Tinozvitambira nemufaro zvikuru kuti vanhu vakakwanisa kunge vachisvika vachibva vakwanisa kunge vachitorwa vachiendwa navo kuti vange vachitestwa kuita kuti kana vachinge zvatisingazozive pamberi apo ndezvekuti kana vawana munhu asina chirwere achaitwa sei. Isusu tinogara kutaura kuti zvinomirira yatinoti first test ndezvekuti tinge tichikwanisa kunge tichiseva mari kuti tisangozochengeta neavo vasina zvirwere. Dai zvichikakwanisika kuti pavanotesta vanhu payapa, vobva vati vaya vawanikwa vairi negative kana kuti vasina coronavirus, vobva vaenda, asi vachienda kudero, ngavaende vanoita inonzi self quarantine, vachipractisa inonzi social distancing, asi vanenge vaine tarisiro yekuti kutesta kwataita uku zvicho kwaduo vana ava havana chirwere. Asi sekutaura kwamaita vakandimire, panogona kuitawo mamwe matambudziko yekuti iyo mishini inotesta iyaya ine yatinoti margin of error. Dzimwe dzinogona kuita a margin of error which can be 10%, 15%, kana 5%, zvichienderana nekuti mishini yacho inounyasa kuona kaita sei. Saka munhu anogona kunzi ari negative ozoenda ari positive. Saka tichiti paanoenda ipapo tinoisa atinoti masafeguard, ngaachienda anoona kuti anogara akapatsanurana neavo vaawana vari mumba kusvikira pasvika 21 days dziya dzatinofunga kuti panguva iyoyo yatinoti incubation period kana kuti nguva inenge inokwanisa kuzobuda chirwere inenge yapera, chirwere chichobuda. Saka pa 21 days anogona kunge achizosanganawo zvake nevamwe vake. Asi chatino chandinodawo futi kuti ndinge ndichiziva yes zvakanaka vakatambira vanhu vakaenda nawo pa Rainbow Towers mukutambira vanhu zvinenge zvichifana kusungirwa kuti kana vanhu ve Ministry of Health vedu kuZimbabwe kana kuti Republic Health vachitambira vanhu ava vane maprotocols here kana kuti nzira dzekutevedzera kuita kuti vanhu ava kwavari kubva kwakasiyana siyana vanenge vachibva kuma states akasiyana siyana kuAmerica mumwe abva kuDallas mumwe abva kuTexas abva kupi hatisi kuziva kuti vane zvirwere ndevapi saka kubva muairport nepavanosvika vanhu ava vafane kuunganidzwa kunge mombe dzinopinda mudhibha ngavagare vakatarangana vagotakurwawo netransport inenge ichiobserva social distancing kusvika vasvike paRainbow Towers. PaRainbow Towers ipapo ngaparege kuti vanhu vagare vaviri vaviri mudzimba vabva kunzvimbo dzakasiyana. Kana vachida kuisa vanhu vaviri ngavaise vanhu family imwe chete nekuti vanhu ava vagara vari vese. Saka izvozvo zvinogona kuita kuti chirwere chabva chine vanhu vatatu. Pataimi yavanozonosvika kuRainbow Towers nekuti hatina maprotocols atiri kutevera. Vanhu vakawanda vanenge vaane chirwere.
Thank you so much, maita basa Dr. Nyashano. Ndofunga matsanangura zvekuti vazhinji kunze uko vanokwanisa kunzwisisa kuti zviri kufamba sei. Pane vamwe vambondibvunza kuti ko vamwe vanosvika vachiiswa kunzvimbo dzakaita sana Belvedere. Teachers College nekumwe kwakadaro kwatinonzwa kuti kune kusina kutsarukana kuti vanhu vange vachigara ikoko sei ava vaendeswa kuRainbow Towers. Tsvakurudzo yandaita iri kuratidza kuti vanhu ivava vazhinji vavo vanga vachishanda muzvikepe kana atingati macruise ship kunoku kunana America. Saka tiri kunzwa kuti makambani avo avanga vachishandira ndo akavabhadharira mari dzendege nekwokugara nezvese zviri kuitwa kusvika vatestwa vaenda kudzimba kwavo. Ndo manzwiro andaita ndozvandawana. Pamusoro paizvozvo mwedzi wapfuura uyo muna April ndichiri kurangarira kuti embassy yekuno kuAmerica yaikurudzira vana veZimbabwe vari muno vanoda kudzokera kumusha kuti vange vachinyoresa neembassy ivabatsire kuti vange vachizogadzirisirwa mafambiro avo kwete kuti kuvabatsira nemari dzekufambisa aiwa asi kuti vakwanise kuvafacilitatera nzira dzekuti vangawaniswa sei ndege dzinenge dzichienda kumusha nezvimwe zvakadaro. Saka zvinogona kunge zvawedzera uwando hwevanhu vakwanisa kuti vange vachidzokera kumusha iwavo kubva kuno kuAmerica kubva pa kuti usvike pa 241 ndo zviripo. Chris.
Yes, Chonga. Back to Dr. Nyashanu. What would you recommend as some home remedies? Because we have heard some people talking about boiling lemons, ginger and things like that. What would be the best recommendation you can give to someone who suddenly find themselves coronavirus positive?
I think this is a very difficult question, and sometimes people have what they call alternative medicine, which they have been using since time immemorial. But those, sometimes when we get into public health, we always say that, we do not recommend medication that does not have self-efficacy, where efficacy has been tested. So in this case, but traditionally, when we talk about public health, we talk about what we call alternative medicine. Alternative medicine normally is something that is kept within communities and it's known by those people, and the best experts are those that live there. Having said that, to recommend anything on coronavirus will not be something that will be quite very good, because there's nothing that has been put in place as far as we know that can cure coronavirus. We have something that has been announced today in the United Kingdom. Definitely they are saying there has been some positive outcomes on the tablets that they found that it may reduce. But I think all what we need to say to people, they've got to be very careful about what they take when they think that they've got coronavirus, because some of the medication might act against what their bodies and or might react, and they can find themselves in very, very bad situation. And one thing that I would like to say again is that it is very important that they follow direction of their medical practitioners. What are they saying? What are the nurses saying? That is very, very important. I'm from public health. I'm a specialist in public health, where we manage health from a community perspective. I think that this should people should desist from just using even those herbals as well. Meanwhile, they can treat one disease, they can bring complication to other diseases. So it is very important that when medication is taken, it should be taken with advice from medical practitioners.
But just a quick one, Jonga. Yeah, but yes. There are some homegrown solutions, yes, like the one that I referred to, the boiling ginger and lemon. Is it not harmless like the sugar salt solution?
Now, the problem that might arise, any medication, it depends with your condition. One medication, if your condition is fine, then it might treat, or if it is treating that. But if you take a certain medication when he has got a different condition, the medication, you don't know how it can also trigger the body to be, to affect the body dismally or positively. So this is why they always say any medication has side effects, and we should treat it with the right medication. Stop transferring medication because I'm ill. Then I say, this is effective. I will take that. But I think that's a very good question, Chris. That many people then think that because it treated my flu, why can I take it for this? But your condition when you had flu might be different when you had something again. So that's why we have combated even our alternative medication. Ambuya vanokutaurira kuti aiwa uyu ndewe chikosoro uyu ndewe musana uyu.
Vadhube utiri baba.
What are people boiling in the UK, Mr. Dube?
Well, I understand the doctor Agu Kuluma on doctor's perspective, because I mean, for him as a legal person, as a legal practitioner, so it's not wise to come clear and say, to pinpoint and say this, because that might, people, they might come back and say, but doctor, you say this. But it all depends with our immune systems, how does it react to whatever concoction that you're taking. But truly speaking, as Love England, most people have been boiling these gingers, mixing gingers and lemons and drinking and all those kind of things. So
in when we go to bed, that they work, yeah.
When we go to bed, we'll cut the onions as well and put the onions on the side of the headboard. So that whenever you're sleeping, they say the onion attracts the viruses and all. I mean, when you're afraid of death, you take off the coat. But I understand what the doctor said, because pandemic outside is very difficult. But those are the conclusions that we were taking. So it's a very difficult one.
Yeah.
It's a very difficult one. You take anything that you think that can give you life, but you won't even think about all these side effects, because honestly speaking, this is not easy.
Yes. I think, Chris, we are joined by Mr. Paxman Kazingizi. He's also a health practitioner in the United Kingdom. And he recovered from COVID-19. That's why we brought him here to hear what he says. Wakazingizi, talk Gamchirai. Yes, Mr. Kazingizi, welcome to our show. We have here Dr. Matthew Nyashano, Varuku United Kingdom, Ikoko. Tinawa Difadue, Vano Garavagaru United Kingdom, Nemuangu Chris Gande, Wanduruku Ostana Ishirongwa. Saka Sarangura Enyu Kutimi. Semuna aka sangana nedamu dziko zvizvi zvamakaita nokuti mapinda muchirongwa tichikurukura nyaya yekuti zvizvi zviri kuitwa nevanhu mukurapwa kana kutsvaga nzira dzekurapa kana vachinge vabatwa nechirwere. Saka imi masvikowo nguva yakanaka yekuti munge muchitsanangurira. Ini ndichamboti svedurukei ndodzosa Dr. Nyashano kana Chris vachinge vaine zvekuzotaura anogona kunge achizovabvunza. Taurai zvenyu vakazingizi.
Tinotenda wakandemiri. Thank you very much kundiunza muchirongwa. Ini ndakashandisa my home remedy. Pandagarwara ne COVID-19 and ndinoimba kuti zvakabatsira and zvakandibatsira because ndirikurarama muzuva ranhasi chandainyanya kushandisa malemon kunatira malemon kuboira salt ginger ne garlic. Izozo zvinobatsira, I believe, kuti zvinobatsira, even though ari ma home remedies zvavo, asiri, you know, scientifically proven or medically proven. But kwandiri zvakashanda, and ndinoimba kuti vakawanda, izvi ndakanda tozvinzwa, kune vakawanda vachiti zviri kubatsira. Pandakarwara, zvinodurura kuti mudzimai wangu as well, ndozvaaishandisa. Zvakandibatsira zvikuru. Saka zvinobatsira hongu hatingati zvedu zviri chi medically proven asi zvagara zvinoto zvakatobatsira nekuti zvakatoshanda kutodarika kuchipatara. Ndakaenda paoxygen ndakaona zvisina chidetsero kusvika ndazokwanisa kudzoka kumba kuti ndavakumba ndakaona zvichibatsira. Saka even salt nemvura inodziya inobatsira zvikuru izvozvo especially kana vakutadza kufema zvezve ukadzisirwa mvura ine salt wotoiwa nemvura iyoyo inobatsira zvakanyanya steric yekuti unotanga kuona kuti unotanga kufema zvakanaka.
Saka when you say unotoviwa, which part of the body is it, the whole body?
Right. See, tiri kuti because COVID inopinda mumalungs kudurura kuti malungs ako anenge ane mvura. Saka unokwanisa kutoiwa ningiri nekumusana nemumbabvu wachitera maareas nemalungs ikoko nechest. So chinenge chichiitika ndechekuti kuedza kuti necirculation ikwanise air circulation ikwanise kuita oxygen ikwanise kufamba. Saka nekuti mvura zvinokuda inenge yaita se yawanda mumalungs saka oxygen circulation inenge yakuti nete. So nesort iyoyo tinoimba kuti vanotaura zvavo vanotaura even though it's not proven kuti COVID kana kuti utachiwana ihwohwo haudi chinhu chinonzi salt. So zvinoita kuti level yechi idzikire yemvura inenge iri mumalungs then zvoimprova chi oxygen circulation yako saka unotanga kufema zvakanaka. Inini ndakazviona because ndakanga ndakutoita gasping for air ndisagone kufema ndakaenda panze. Ndakanga ndiri muroom akanga muine even mawindo akanga ari open but I was still gasping for air. So ndakaenda panze but zvazvisingabatsire. Asi hazvina kutora nguva pandakangotoiwa nemvura ine salt iyoyo ndakanga ndakutokwanisa kufema.
Wow, interesting. Doctor, what's your comment?
chandingataura ndechekuti yatinoti alternative medicine inoshanda chatisingazivi efficacy yayo. Asi ndinoda kutaura yatinoti isusu tine yatinoti patient safety kana kuti kudzivirira njodzi mumurwere. Iroyo itopic hombe zvikuru zvinoitika ne medicine ye alternative medicine kana kuti home remedies dzinogona kushanda kune mumwe munhu. Asi kana tichitaura yatinoti uniqueness in people see anatomy, mumwe nemumwe ane maconditions ake. Saka sekuti ndikadzoka ndakuti munhu atovewe, inini kana ndine imwe condition isingade kuti itovewe, apa ndine chirwere checorona, zvinogona kuita exacerbate chirwere munhu oshaika. Ndosaka zvichinzi kushandisa ma home remedies normally anofana kushandiswa uchi also uchizonotariswa uchitariswa kuti hauna here mamwe macondition anogona kuti aite exacerbate zvinhu zvakadero. Saka vanhu vakasiyana. Zvino zvinoitika ndezvekuti kana mwanzwa kuti kazingiza akapora achiita izvozvo. Asi kamuviri wakazingizi hauna mamwe macomorbidity anogona kunge Jonathan ainawo kana kuti Peter ainawo. Saka ndotichiti mushonga iyi isati yaitwa proved efficacy yayo on patient safety neku ne health mu health tinoti tora izvinhu izvi muchibvunza ma doctors yenyu. Pane imwe mishonga futi inogona kuita inogona kusangana mubody yoita kana kuti poisonous depending nekuti iwewe uri kunzwa zvipi. Mu patient safety zvinhu zvinotarisirwa kuti zvinge zvichiitwa. Ndinovimba kuti pane ma research atinoita muma health systems akasiyana siyana muAfrica. Ndo chimwe chinhu chatinotaurira vanhu zvikuru sei. Ma research atinoita tinoona kuti pane vanhu vazhinji vanozouya kuchipatara vanguva vagara vachidya mushonga iyoyi achiudzwa kuti unopora mangwana unopora mangwana. Nguva yavanozouya vachizvipresenta kuchipatara vanenge vasingachakwanisiki kuti vange vachirapika nekuti management yacho nezvavakatora zvakasiyana. And I want to say this is quite very powerful in our communities when we talk about alternative medicine. And we have seen that. And that has impacted on many people, especially when we talk about chronic conditions which were untreatable, especially like HIV, because it was stigmatized in communities. Many people would look for an alternative explanation and they do not follow the doctors. By the time they present themselves, it will be too late. And we have had so many people not being able to be helped by the therapy because of the time that they have taken in delaying. Saka isusu tichiti pakudzidzisa ma communities edu, especially in low and middle income countries, the first point of call endai munoona nurse wenyu, endai munoona doctor wenyu, musati madya mishonga yakasiyana siyana. Mishonga iyi inobatsira vamwe, inogona kutove dangerous kwauriwe zvichienderana nebody yako. Saka isusu tinoti always go and see your doctor, go and see your nurse, go and see somebody within the health system kuti atange achikubatsira.
Thank you so much. Mr. Bango, do you have anything to add from what you have heard?
Ntembuuti, maybe they would like to hear from our brother there who survived this corona pandemic. I'm not saying that, you know, they will use that, but I mean, you know, sometimes you leave it out there for anyone who wants to use it, you'll be able to use it. That the dosage, because I heard him talking about the amount of salt that he was using. It's how many teaspoons do you use? Is it like a whole bucket of salt, or someone will take the whole full bucket of salt? Because I mean, people have already heard that, you know, there's something to do with salt, but will they end up like taking too much salt and end up destroying, you know, their lungs or something?
Yeah, I kuna kuzoitaka zvavatrambo zvekuti vakuti kune vanhu vaise maningikiri vanhu vakanga vakutofonaka nekuti zvinhu zvatinotaura pamhepo, one of the things vagadi. It's so powerful. And the way it will be taken, it's this is why I am so apprehensive about giving, you know, medication or all these things. It will have a ripple effect, especially when it comes to our culture and the belief that we have in our traditional medicine. And sometimes that can work against our communities. But I'm not against alternative medicine. Part of the module that I teach at the Masters in Public Health is on alternative medication and how it has sustained health systems across the world. But however, we are moving into the new era where they are testing, where we can see the efficacy, where we can modify these medications and let's move with the times and also mm-hmm. protect our people.
Okay. Okay. So, but, you want to go ahead?
Yeah. Regarding the people who are Tanzania, the amount of salt. I agree now, Ms. Nyashani as well, because it's not advisable. These are, you know, desperate measures, especially on my condition. As I'm saying, ndakapinda mu hospital, ndakaenda pa oxygen, then my wife akaona kuti hazvina chibetsero, asi kuti ndiregai kumbotraya izvozvi. Because it's just like this information, yes, information yaishaiwa muvanhu kuti haizvinenge zviri kubatsira. So it's just a try and error, and it worked. So I agree with Ms. Nyashani to say it might work for you and not work for another person. That's true. So amount of salt, apana a measurement yekuti ungaudze munhu kuti isa salt yakati asi ndiri kuti inini because ndakaiswa mutab. I was soaked in the tub. So vakangodirwa salt yekuti iwe nguva iyoyo for your own information yekuti chi nda, as I said, kuti ndakanga ndiri really in pain, ndakanga ndisingakwanise kubreatha zvakanaka, zvekuti mvura yacho yaipisa asi ndakanga ndisingatombozinzwa kuti mvura iri kupisa. Salt yacho ndakatozozvinzwa papaya ndakufira zvose, saka salt yakangodirwa. So tiri kuti amount yesalt ka inofanirwa kunge ichikwanisa kunge ichiita penetrate mumaveins ako. That's my brief yekuti chi inokwanisa kuita penetrate, saka inofanirwa kunge ichinzwika kuti iri kupinda kuti ikwanise kunoita se kunoderedza. Ndiri kutaura as I said before, kuti the level maybe yemvura inenge iri malungs kuti idzikire circulation ikwanise kunge ichiitika. So hazvina ningiriki nekuti zviri scientifically proven kana kuti, you know, ndezvekungoti is just a try and error kuti zvinoita. Kana zvaitawo, that's fine. Kana zvisinawo, ndizvozvo. Asi ini salt yakaiswa yakanga yakati wandei, yaita kuti because manga muri mutabu, so wakatodira salt yakawanda and kuti you can feel kuti iri kuvava, iri kupenetrate through your veins.
Ndinotenda zvikuru vakazvingizi. Makadyisa vana muri wo usina sauti, matambisa sauti yemi.
Ndatiia kumhita the devil's advocate.
Taurai Dr. Nyashani.
Now vakazvingizi, ndoda kumboita devil's advocate. Munoziva kuti vanhu vanogona kutaura kuti inini pamakabva kuchipatara mukachengetawo chipatara mukazodzoka, papa pera nguva yakaita
sei? Because ndakaenda muchipatara on a Friday night, ndakadzoka Sunday. So almost 2 days. Yeah, 2 days. So ndakagara muchipatara and without any change. Zvakanga zvichitoita worse. Zvaitoita worse.
Ndakutongoita ndaichida kungoita devil's advocate kuti munoziva kuti munogona kunge makapora netime. Unoziva kuti kune vamwe vanongobatwa nechirwere ichochi. As time goes on, munhu unogona kungopora. Then wozongoti ndakazotsinga mashizha andakapuwa naGandhi, ndokunga ndakariporesa. Zvinogona kuitika mukudero kuti kusimba kwebhodhi yenyu kwakaita kuti mupore. Nekuti mishonga yamakamwa haina efficacy. Ndopandinenge ndichingoda zvangu kuti ndinge ndichidzoka futi papatient safety tichitaura nezvepatient safety. Saka unozongotaurawo kudero. Asi handisi kutaura kuti haishandi. Neniwo ndakakura ndichimwa mishonga yekuti ukanzwa mudumbu wakanzwa kutorerwa makanda emukomberwa wobva wamwa zvaivava zvikuru. Asi nefeiti zvaigona kuperawo futi.
It's not on our side, Mr. Kandomiri. I think we have to wind it down, right?
Yes, regai ndanochida kuti tisati taenda ndingodzora vajuve vangotaura, ndofunga mururimi rwendevele kuti pane here zvavari kuziva zviri kuitwa nevana vezimbabwe vari kunze kwenyika kuti vajuve kuti vane zvavari kuziva here zvekuti vana vana Zimbabwe vari kunze kwenyika ku UK ikoko kana wherever diaspora vari kubatsirawo kumusha Mr. Dube.
Kukhona okunengi sibile sikwenzayo like for instance nxa ngingakhuluma mayelana ngendaba yaseplumtree eplumtree sayenza okunye okuthiwa i-COVID-19 task force i-COVID-19 task force le sisebenzisana nabaparliamentarians ethu ofana loDing Muziphuthi loSimangaliso Ndlovu labanye ama-traditional leaders but kakhulu abakhokhelayo i-task force labana ngabodokotela abasebenza esibhedlela seplumtree ngoba odokotela babalolwazi olungcono so sazama ukuthi si-create sakhamisa izimali khona ngale ukuthi ku-create ama-isolation rooms ukuthi nga mhlawumbe ukuthi abantu lokuthenga nje ama-mattresses lezisponji lengubo so that ukuthi abantu nxa befika bengashaye izingubo because abanye babekala ukuthi kuyagodola they end up being you know because okunye kusuka kungaseko kungasabi ngendlela e-right so sizamile sibili kakhulu ukuthi sibambisane sonkeni as singabantu nje abase-diaspora ukuthi sithi help abantu basekhaya because you know thina singabe sise-diaspora but the bottom line bona bona abantu abasekhaya those are still ngama-family members ethu so we cannot just neglect isikhangelo phela sithule singayenzi lutho so we have to do something to ensure ukuthi kule zinto ezenzakalayo for instance kulabo radio bukalanga already bukalanga labo base-South Africa most of them we have seen them bethenga ama sanitizers bethenga lezinye izinto imithi ekwazi uku clean ama floors ukuthi nxa kule bacteria kuma floors you can use that chemical to clean ama floors ukuyabulala ama bacteria it's almost like we jig like but not really jig so ukuyabulala ama bacteria so we've sometimes futhi konkwana zakunikeza you know ama traditional leaders ethu ukuthi kube distributed ma clinics wonke akhona from Mangwe side and Bulilima side so but siyabonga the way sasebenzana nakhona le coordination lama MPs ukuthi babambisana labantu
lefanele
but you know that shows ukuthi we are all united.
Thank you so much Dr. Nyashani, your last words 30 seconds.
We pray that the government of Zimbabwe follows the protocols of public health when handling testing in different testing centers and also make sure that there are fast tests which are available and release those who are negative and keep those that have got the virus. And this can alleviate the number of people that are suffering from coronavirus. Ndatenda zvangu tinovimba kuti hurumende yemuZimbabwe ichatevedzera ku yatinoti ya social distancing apo vachinge vachitora vanhu vachinovaisa mumaquarantine centers vokwanisa kuvatestawo zvakare kuti vasange vachichengeta avo vanenge vasina chirwere vakwanise kunge vachienda kudzimba dzavo vagosara nevavo vane zvirwere izvi zvinoita kuti futi vasapedza mari yakawanda.
Thank you so much, Chris. I think we can wrap up the show now.
Yes, we are not giving the survivor a chance to say.
Yes, let me bring Mr. Kazingizi to say something. Kazingizi.
Ndoda kuudza kuvateerere kuti varambe vachitedzera ma zvirongwa zve distance izvozvo zvinokosha. Nyangwe zvazvo pari kunzi pane mushonga kunoku kuri kudzi mushonga wako yecoronavirus tinoziva kuti unononoka kuwanikwa kumaafrican countries zvinotora nguva saka vanhu ngavatedzere ma safety distance iwayo vatedzere naizvozvo zvandaa ndiri kutaura zvinombobatsira hatisi kuti chii zvinotadza kubatsira kune munhu wese kana kubatsira kune vanhu wese asi ndiri kuona kuti zviri kubatsira vanhu ngavambotora majinja malemons iwayo vachiita izvozvo vachitowana soti iyoyo handifunge kuti zvingave nehamu yakanyanya nekuti pano wese vakatora hapana atatombonzwa kuti pakaita fatal instance vanhu vese vakararama kana vana vangu
kuno kuamerica vakazingizi tine mumwe akashaya ainzi aimbobuda mumasocial media achitaura kuti ari kumwa mishonga yekugadzira ega sezvinogara zvichitaurwa nemumwe wangu Chris Gande anzi hatina extra time tichaedza kuregista neFIFA kuti tigowana extra time. Chris.
Yes, thank you so much to our guests. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe. Let's meet again same time next week.
Thank you so much to Dr. Metu Nyashano, a public health lecturer at Nottingham University in the UK, Mr. Dipa Dwe, a Zimbabwean in the UK, and Mr. Pixon Kazingizi, a COVID-19 survivor in the UK. Thank you so much. Good night. My name is Jonga Kandemiri.